pretty day papa. Chopa cham chim koma. Good man sauce.
GMS.
Taka saida tese. Taka ngo siya satanism. Varengoma ndaka itwa baptism. Tava nguva yangu inda kunzwa nealam. Pane zvimahora zvandashuta semafirimu. Pamaritimu ndiri kushungurudza. Kangoti pwe mumwe ndomuumburudza. Ndiri chongwe ndiri kukukurudza. Ndongotenda chaja ndipo vanondifudza. Kwakudiwa vanhu vaona apa. Kwakudiwa vanovhura hombe. Kutwani hatindi pafamba apa. Kumaterezi hatiwe mvura mombe. Kwakudiwa vanhu vaona apa. Kwakudiwa vanovhura hombe. Pakudiwa vanofamba nyore nyore, vasinga babaike zvavo pore pore. Asi nini hamuchandidzore, havadi kushanda vasiyei varare. Aika, vava kushambisika, ndiye here wemvura wataitomboseka. Zvaitika mava kupanika, nekuti mastreeti ndini ndamaloka. Aika, pakudiwa vanhu vaona apa. Pakudiwa vanovhura hombe. Kutmani hatindi pafamba apa. Kumaterezi hati wemvura mombe. Pakudiwa vanhu vaona apa. Pakudiwa vanovhura hombe. Kutmani hatindi pafamba apa. Kumaterezi hati wemvura mombe. Takasaina zvese. Takangosiya satanism. Kudziva rengoma ndakaitwa baptism. Tava nguva yangu inda kunzwa nealam. Pane zvimahora zvandashuta semafirimu. Pamaritimu ndiri kushungurudza. Kangoti pwe mumwe ndomuumburudza. Ndiri chongwe ndiri kukukurudza. Ndongotenda chaja ndipo vanondifudza. Pakudiwa vanhu vaona apa. Pakudiwa vanovhura hombe. Kutmani hatindi pafamba apa. Kumaterezi hati wemvura mombe. Pakudiwa vanhu vaona apa. Pakudiwa vanovhura hombe. Kutmani hatindi pafamba apa. Kumaterezi hati wemvura mombe. Pakudiwa vanofamba nyore nyore, vasinga babaike zvavo pore pore. Asi nini hamuchandidzore, havadi kushanda vasiyei varare. Aika, vava kushambisika, ndiye here wemvura wataitomboseka. Zvaitika mava kupanika, nekuti mastreeti ndini ndamaloka. Aika, pakudiwa.